Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 1st, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Workers' Day.
Thousands of Zimbabwean workers have left the country to seek greener pastures outside the country.
Thousands, if not millions, of those who have left the country are economic refugees who left to look for jobs.
Today, workers in Zimbabwe marked their day in frustration because of the lack of jobs, and those who are employed say their salaries are not able to sustain them and their families.
In our show tonight, we want to talk about this and much more reflections on this day that is recognized in most countries right around the world.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zulukandaba siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngosuku lwezisebenzi iWorkers Day. Siyazi ukubana ke lamhlanje bekulilanga elikhulu elezisebenzi umhlaba phose wonke jikelele lapho izisebenzi ebezinanza ilanga lalo. Siyazi njalo ukubana eZimbabwe izisebenzi ziyakhala kakhulu ngodaba loholo lokuthi yona imisebenzi kayisatholakali. Ye, njengoba loluhlelo lwediaspora sikhangela ke labo abasuka elizweni ukubana amadlelo aluhlaza la abasuka besiyawadinga bawathola na, njalo labasekhaya lani siyalinxusa ukubana lingangena kuhlelo sixoxisane ngodaba lolu. Jonga
wongu wadiwa watereri ne watariri nasi tirukurukura pamusoro pezuwa rewashandi re Workers Day, vamwashiti Labor Day, vamwashiti May Day. Izuwa rai farirwa zvikuru richigara richitarisirwa nevashandi wakawanda muZimbabwe makore zvinhu zvichakanaka, asi pariri zvino kwangu wekuungana kwekunge vachipukutana misodzi nekuti vashandi wakawanda vari kuchema kuti zvinhu hazvisi kubatana, zvinhu hasi kuita kuti vange vachiraramisa mhuri dzavo. Kana vakaungana zvinenge zviri zvokungoungana kuri kuchema. Tinoona kuti sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rine matunhu anoita 36 kana 36 districts munyika yose, asi nekuoma kwezvinhu vakakwanisa kunge vachironga makungano anoita 21 kana 21 magatherings aitwa nhasi munyika. Nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanga vachiti takundikana kutinge tichiita matunhu ose. Kwoitawo mamwe masangano evashandi akatokundikana kunge achitounganidza vashandi nemamiriro akaita zvinhu kuoma kweupenyu. Tichidzoka paZCTU, vaita gungano ravo guru kunandare yedziva resekwa kumuHarare, kuchitawo mamwe matunhu anga achiunganawo vanhu vachisangana ikoko. Kwoitawo vakawanda vana veZimbabwe vashandi vakabuda munyika vachitsvagawo mafuromo manyoro kunyika idzodzo dzavakaenda. Vamwe vakaita rombo rakanaka, upenyu hwakanoshanduka, asi vamwe vaitawo rombo risina kunaka, zvinhu zvichiroramba zvichioma kana kutooma kupfuura zvava zvakaita kuZimbabwe. Ndo zvaita kuti nhasi titi vari kunze kwenyika nevari munyika, pindai muchirongwa tinzwe kuti macherechedza sei zuva ranhasi, zviri kuitira here maforomanyora amaiona muri mhiri. Kuti ndikayambuka mhiri uko ndinonofuura ndichiguta, zviri kuita here kwamuri iko kunze kwenyika? Tinoda kunzwa mamuri munyika imomo. Chris.
Yebo Jonga, ye, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikudaba lwelanga lwezisebenzi sile labo esivanqosile njengenhlala yenza sesilaye omnye wethu onqusiweyo jonga
tina mkoma Patrick Makuwaza vari mu South Africa mkoma Makuwaza tinogamuchira ine mufaro aiwa tiri wapenyu tinokumbira kuti mungoti simudzei izwi mbichana kuitira vashandi vakunzwe kuti hakune mushandi ari kutaura uko vashandi vangada kuziva kuti mumwe ari pachirongwa ndiani anoitei tinoziva isu tinoziva kuti muri mutyairi wematruck kana kuti truck driver asi mungataura kuti muri kushanda muri papi mudunhu ripi kusouth africa tichienda mberi
ya ndini Makuwaza Patrick ndinoshanda ndiri muno kugedheni ndichityaira iwo matruck aya anotenderera ino munyika muno mukwese kwese tinofamba nzvimbo dzese dzemuno musouth africa zuva ranhasi tanga yatiri kubva zvedu hatina kukwanisa kuenda kubasa nekuti mapoti anga akavhara nhasi achitenderewo zuva revashandi asi zvinhu zvake mamiriro azvo muno maya hazvina kumira zvakanaka hazvina kutombomira muzvadhosi
chii chamungati chiri kunyanyooma kunemi nevamwe vatyairi
ndingati chanyanyooma kandimirere sekuti munyika muno matiri kushandira muno sebasa rediro ratinoita rekutyaira marori izvozvo zvatiri kunyatsosvika pakuti omera chaipo kuti makambani matinoseenza omuka akungoseenza takabatiraura maoko kana mota dzedu dzine maregistration yekumba idzi hatichatomboite kutiende nadzo kubasa wakutoia wakapaka kumbo wotokwira idzo mabhazi waya nemakombi nekuti vakomana vacho vari kupinda mumakambani imomo vachidedzera kuti havasi kuda kuona muforena achiseenza vari kutopinda makambani imomo kweduku vakatosvika vachiimbana teitoi vakazara kambani yekaidedzera kuti mukaramba muchiseenza pana apa tichazoya tokupisairana kuuraya vanhu pana apa saka zvinhu zvake zvanyatsosvika chaizvo patinoti takaoma chaipo zvekuti hatichaziva kuti todii pari zvino
ko hurumende yesouth africa nemapurisa pamwewo nebazi rezvevashandi nebazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika mavari kutii nenyaya iyi
bazi rezvevashandi sekudzwa kwatiri kuitawo nevamwe varungu vanoenda ikoko vachinozwa kuti zviri kufamba sei kuti imimi muri kuti vaseenza vachashande titore vaseenzi muno mivo vari kutivo takatoita mistake pakuvapa mapemiti ekuti vaseenze munomu ende hakutisina se vari kutiva vacharejista zvakare kumapandemic council kwavo ikokoko munhu anenge ari muforena kubasa rekutyaira marori ende iyo hondo yacho yatiri kurwa nayo iyi vacho vari kurwisana nechivavava haisi havasi kuti ndiorego vanzo nemapato akawanda ari kutovatsigirawo munyika macho muno maya havasi kuti vanhu vasiri kuzikamwa aiwa vanhu vari kutozikamwa kuti vari kuita mabasa avo nemapato mamwe ari kutovatsigira ari kutovaudza kutoendai kumberi nebasa nekuti mazuva anaya wakutongoti uchifamba mufreeway imomo unogona kutongosangana kana nemakombi aya mateksi aya manowana aya makwanda maandesosvo vhara rodhi dzese wotanga kuto udza madhiraivha kutoti toburuka zvako titise moto wotopisa marori achona vachitema aaiwa hazvina kumira musi hazvina kumira musi vakandivirira hatitobatiraura maoko
tinotenda zvikuru mukoma Makuwaza ramba yanyi muri parunhare Chris that's first guest Mr. Patrick Makuwaza is a truck driver based in Durban, South Africa. He says he's and other Zimbabweans, him and other Zimbabweans and mainly foreigners in South Africa, they are now fearing for their lives because of attacks by locals who are attacking foreign workers for what they call grabbing their jobs and also agreeing to contracts that make them get low salaries. And this is what has caused some of the attacks on Zimbabweans and to some foreigners in South Africa. Mm-hmm. I think you can throw a question to Mr. Makuwaza.
Yes, Mr. Makuwaza.
Yeah.
So, can you tell us, you left the country to seek greener pastures to South Africa. So, what would you say you have achieved, or how comparable is your life now to if you were still staying in Zimbabwe as a worker?
Yeah, for now. For now, I can say the time I came here a year or two, I managed to do one or two things. But as you know, homeostasis, this is out there for a normal person to spend more than 2 years out of home. But now, as I'm saying, now I'm more than 5, 6, 7 years in South Africa. It is very hard to leave far from home, but now with this difficult season, this fear we are experiencing, the option is difficult. You think of going back home is what? Here also, there's nothing, you don't even know what it is, you don't even know. No matter you say you're going to go home, start a small business, everything is just covered in our minds. You don't even know really what will come up with the life. Things are hard.
Ya pakauma Chris amene kana une vamwe vateereri vatovatumirawo mashoko pari zvino tichedza kuti bate vamwe vadare vedu vapinde muchirongwa tina mukoma Donald Mamboma vari kuti ndifonerei tichaedza kuti tinge tichivafonera kuti vapinza pachirongwa
Kangela lapha mnumzana Jonga ndinga balaleli
balaleli
balaleli lapho elingali khona lingasithumela ke inombolo zenu ku WhatsApp inombolo zethu ngu +12024650318 lingasithumela ke sizalichayela ucingo sixoxe kuhlelo lwethu lwe Studio 7 Live Talk. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwezisebenzi. Lilanga lezisebenzi ke siyalinxusa ke ukuthi libuye emoyeni sixoxe jonga.
Ndizvozvo. Todzokera hedu kuna vamakuwadza. Vamakuwadza tichamboti nemi motomboita muchingira mvura nekuti tiri kuedza kuti bate vamwe vadara asi nhare dzinenge dziri kunetsa. Tingati mungatarisa here kuti pane musiyano pakurarama kwenyu musati mapinda muSouth Africa muchiri kuZimbabwe. Nezvamave nhasi dai mama kana mba muri kuZimbabwe maishika here padano ramave nhasi muupenyu
zvazvinoita zvakadimire ukabuda munyikumba uchida kune imwewo nzvimbo chinhu chinotisiyane asi hachiti chido chekuti munhu unoenda kunosevhera kune imwe nyika anenge uchidawo kuti kuramba uchisevhera munyika makose zvataita kudhara tanangosevhewo kumba ikoko tisiko zvataita tichikwanisa kuonana nehama neshamwari asi nenhau yekuti zvinhu zvaivi zvakaoma tikati tichibve tiyo kunoku takasvikawo kunoku kune shungo tikazamazama chatiwo anorotitinzio zvikafamba but pari zvinoi zvinoizvi zvahata kumira nekuto rimwe chete hatichaziva kuti toenda kupi chaikodira tisati chaiarengeriko hatichaziva kwekunanga chaio kuti tonanga kupi nekuti kunongwa tona zvinhu zvake zvatiomera kuti uti udzokere kumusha kwake unonasaziva kuti unotangira pasi saka hakuchakumberi nekumusana chaiko zvekuti yakandimire zvakaoma akaoma dai maimboona zviri kuitika munomu nzimbo yedhedheni munomu kunyanya mudhedheni munomu haiti kambani 1 makambani es vari kupinda vakomana vake vari kupinda vari kuma 4600 vanozosvika pagedhi paya paonekana nevarungu vedu hativafonera vachivaudza kuti pana apa toda 100% hatida zvekumbonzi 40% munhu wese anoda ati hacho munomu wedha ane pemiti kana kuti haana pemiti anofanira kuenda vakasvika kupoti about 3 days ago Friday mpechishanu akasvika kupoti akavhara poti akatombomira kutoenza zvekuma 3-4-5 hours vati vanongoda vakatosendaundi mota bos vanongoti vakasvika pano emitragera vangosvika vangosvika friday pana driver ipapo otura mapassport ne vachibvarira vachibvisa kwezipoti kwatoeurumende kwai
aiwa
hondo yachino yakaoma hondo yacho
idambudziko ramba henyu muri parunhare vamakuwadza regai tore muteereri halo
halo yes murotizo
ndimukinya vamukinya tinokugamuchirai pachirongwa ramba henyu muri parunhare regai timbotora muteereri ari parunhare zvakare halo
makadii mukoma jonga
aiwa takasimba ndiya navo
ndiden
mukoma den
James.
Mukoma James, muri kupi mukoma James?
Ndiri kutodriver kubva ndabva kuJoburg ndakupinda muLouis Richard.
Ndakananga
kuboda.
Okay, saka muri mugwagwa.
Ndiri mugwagwa baba, upenyu hwedu isu vanonzi maZimbabwe hwaoma.
Mm.
Takambokuva kuti hurumende inoita deprotect house vanhu vane mapepa but baba hazvisikuita baba because vanhu vanongoenda murodhi vanongofunga ene chero mapurisa ari vanenge vachitongovepo hapana zvavanokwanisa kuita saka upenyu wedu hwavo makumba kwacho zvavakaita kuri kutyisa unototi ukataura nemhuri iri kumusha uchingofona chekutanga unzwa matambudziko ariko saka hatimbozi kuti tichararama sei baba
asi
unenge wachiomera
tichitariso hedu mukunhonga nhonga kwamuri kuita dai ma muri kuZimbabwe munofunga kuti makamira papi
ii kuZimbabwe chizvo ndataura kuti kunotyisa baba kana ndiri kutyisa ka patinoiko nhondiri kuenda kuZimbabwe ukayambuka pabhodha po uri pabhodha ungoyambuka kuti wapinda kuZimbabwe kana mweya wacho unotonzwa wega kuti mweya uri kunotyisa ya kunotyisa baba because zvinhu zviri kuitika kunyika kwedu kuti ufunga kuti vatinotiwa vari kutitungamirira vari kufungei kana kuti dei vaikwanisawo kuti vataure negovernment yemuno musouth africa kuti aiwa timbosiyai tinokumbira kuti vanhu vedu vamborara vambogareko kusvikira zvinhu zvanaka asi mukuru wenyika ari kutoti vanhu dzokai hatizoti vada kuti tidzoke tizoitei
aiwa ndizvo zvoka hanzi kana une mwana wako haunga muchienda unogara mhiri ka unotomuti dzoka kumusha
asi kababa zvazvinoita kamukoma jonga pamwe pacho unoendawo kana ndikabisira vanhu vasinganzwi kuti wetuve ndibatsireiwo tinoziva kuti zvinonyadzisa semunhu mukuru asi unotaurawoka kuti handibatsireiwo zvinhazvina kumira muti zvino kana wachitokuda iko zvinoraita vanhu vekuno kusouth africa vanonzwa kuti president vekuzimbabwe vataura kuti mazimbabwe nyeite dzokai aroda kuti dzoke kuzoitei
yamababa
ndingozi kuti akukoti dei mwari vatipindirira dei mwari vatibatsirawo
ndizvozvo
hatichakwanisi
aiwa vanenge vachitonzwa izvozvo patiri kutaura ipapo minamato iri kubhengwa
aiwa tinotenda baba
thank you so much mukoma
murambe muchindibatawo
murambe muchityairawo zvino hungwaru usiku hunonetsa kufamba mukoma
aiwa ndinotenda maita basi
thank you so much that was the mukoma James calling from South Africa is a truck driver actually he's working on workers day today he's one of the typical workers and he says that life is tough in South Africa and that they expect the South African government to protect them because they have the necessary documents but he says that is not happening I think we have our second guest Mr. Chamaneka Costa Mkinya who is a lawyer by profession wa Mkinya togamchira muchirongwa Hello, Mr. Mkinya.
Hello, ndiri kukunzwai. Ndinotenda.
Aiwa, tinotendawo zvikuru. Tatiti kurukure nenyaya yezuva revashandi. Nhasi Workers Day, Labor Day, vamwe vachiti May Day. Zvi zvamungataurawo imi sechizvarwa cheZimbabwe. Muri mushandi ari kunze kwenyika pane inongova pekuti munge muchipembera kana kucherechedza zuva iri muri kuZimbabwe. Asi mari cherechedza muri kuAmerica.
Ndinonzwa kubatwa nekunzwa zvataurwa namukoma James nokuti zviri kuratidzika kuti muZimbabwe nehangofi nenzara zvemanga-manga vazhinji vari kuita chaizvo zvokumira-mira kunge mweya wetsvina chaizvo kuti handingafi vanoedza nepavanogona napo pese chiri kundishamisa inini ndechekuti kusouth africa kuri kuenda vanhu kunosevenza uko South Africa vanowirirana nazvo kana maZimbabwe vachienda vachinotenga zvinhu vachifambisa masales figures avo zvinhu zvavo zviri kutengwa zviri kuuya kuZimbabwe zviri kuenda kunana Zambia asi South Africa inogumbuka kuti sei mamwe maZimbabwens vachienda vachinosevenza basa ikoko unozvibvunza iwewe kuti chinozoita kuti muZimbabweni asina chitupa vamwe vasingatauri mutauro yekusouth africa vanonosvika vachiwana basa sei kusouth africa riri kushayikwa nemugari wekusouth africa zvazviri kureva ndezvokuti kune mamwe mabasa ekuti vanhu vari kusouth africa havadi kuita vanhu vekuZimbabwe nepamusana pokushaya kuti vorarama sei vari kuzvipira kuenda kunoita mabasa iwayo munhu uya wavanoshandira hana inonzi investment yekuda kubatsira muZimbabwe nuyawo yakuti aite mugari wekusouth Africa. Anoda ngo mushandisa nguva idzodzo zvakaita maseasonal jobs yekukohwa kana kudyara mbeu vaya vaya opedza nawo. Saka hapana chaiwo chaiwa neshungu dzekunyatsodzikisa muZimbabwe kuti anzi agara muSouth Africa zvakasununguka zvine mapepa. Saka nhamo yatinayo ndeyekuda iso. Hurumende yedu inenge inoda kudya kwese kwese. Hurumende yedu yezvino ndakukanganwa mafigures asi zvokuratidza kuti mari dziri kubva kuvanhu vari kusenza mhiri kwemakungwa nevari kusenza dzimwe nyika muAfrica umo ndodziri kutosimudzira upfumi hweZimbabwe kuti iwane foreign currency yaya yekushaya pamusana pekuti hatisina chatiri kunyanyo exporta chinonyatsoonekera. Saka hurumende yedu iri kubhenefita mari dzinobva kwese kwese kuna vanhu vari mudiaspora. Asi hurumende iyi iri kuomesera vanhu vaya vari mudiaspora kuvatrita sekunge ndo vavengi. Hurumende yedu haisi kuzvitarisa iyo kuti pairi kukanganisa chaipo chaipo ndepapi. Nokuti handinzwisisi kuti nyika yedu yanga iri kuda number 2, number 3 muupfumi nekubudirira muAfrica. Iyezvino is one of the poorest 10 countries in the world. Wochitadza kunzwisisa kuti varungu vakasiya infrastructure. Ndaigona kunzwisisa tikatadza kuvaka zvitsva. Kukutadza kumaintaina izvozvo zvakasara. Mukapinda murod dzedu dzangu emapothole. Iwo maindustry ari kunzi ari kuvhara. Madokta ari kuningirikiri kusenza muZimbabwe. Varobhadharwa mari dzokuti haungambofungi kuti munhu akaenda kuchikoro kwemakore akati kuti. Saka apa pari kuda chaizvo chaizvo kuti tibise mazano akudhara epolitics echisimba. Nokuti hurumende yedu yakatanga kupinda ndokuita chisimba payakatanga kutadza kunyatsoita mazano manyuwani ekusimudzira nyika. Takaita setiri kubudirira mazve ekutanga tichidya mari dzadzasiyiwa nehurumende yaIan Smith nemari dzatanga tichipuhwa nedzimwe nyika dziyadziya. Ndinoona sekunge takasvika pachinanho chekudziirwa ndokukanganwa manje kuti tinofanira kuramba tichidyara kuti tigoramba tichikohwa. Zvinopa musana pekuti takadya keke raripo iri ndokutadza kupika rimwe. Zvaakunetsa manje.
Thank you Mr. Mukinya. Rambai muri parunhare tibotora muteereri. Tine muteereri. Hallo.
Hallo.
Zita ndiani?
Sandi mai Munyaradzi.
Mai Munyaradzi. Makadiko mai Munyaradzi?
Ndiripa hangu vajonga makadiko. Tinokutendai nekuti panhepfenyuro yechokwadi.
Aiwa tinotenda tisu nekuti tine vanotiteerera.
Ini ndanga ndichida kutaura kuti vanhu vakarwira nyika ino kuti tisununguke. Saka varwira kuti tisununguke kudaro hurumende yaSmith yaive nebebha yaishanda kuti kana uchishanda ukaenda kunomhangara kunebva kuti wadzingwa kubasa kana kuti hausi kupuhwa mari zvaitori nemutemo waishanda. Saka vanotimiririra vashandi vanomirira vashandi ezvinezvi azwa vanhu vakawanda vari kutaura kuti havana zvavari kuita nokuti havatisina kukosheswa sanika zvavaitwa kudhara nehurumende. And workers day yakafanana nanhasi maworkers aitoenda kunozara ground kurufaroko tichiziva kuti percentage iri kuwedzerwa mari ndeyakati. Saka iye zvinoizvi vanotimirira vari kungoti taurirane. Togotaurirana chii? Leva yehurumende iri kutitaurirani. Hurumende iri kuuya kuzomira yopa vanhu percentage yekuwedzerwa nayo mari. Wopa mashandi emaindustry percentage. Wopa vashandi vehurumende percentage. Wopa vekumapurazi percentage. Ndinotenda baba vabva kutaura iye zvinoizvi zvandasiyana navo. Vari kutaura chaizvo chaizvo urongo hwaifanirwa kunge huchiitwa nezvakaitika. Ndoda kuvatenda vakadaro vachibuda munhu mumhepo vachitaura zvinhu zvakadaro zvekuti kana vakuru vachinzwawo vanenge vanzwawo vajonga. Ndatenda hangu mugogara kuchindifonerawo.
Muri kupi? Muri kupi imi?
Ini ndiri kuBeatrice.
UBeatrice, aiwa tinotenda uye tinofarawo kuti muri kutiteerera kuBeatrice. Tinotenda zvikuru. Saka imi muri kubasa here kana kuti makamiswawo mabasa nekuti munoona kuti makambani akawanda ari kuvhara?
Ndakamiswawo basa, ndaitendawo basa, handiri matandiri kutaura nemazita. Nekuona kushanda kwandaiita nemari yavaindipa yakanga yakawanda. Saka vakangoti mitsabato vachizvina zvina kumira mushe takubvara asi kambani haina kumbovhara kaiedza kuenda kuna nalebha tikaedza kuita sei zvechokwadi vanotungamirira vashandi vanopuhwa mari unoita nenyaya yako iri genuini chaiyo chaiyo wasvika kuofisi kwavo vanosvikotaura kuti aiwa iyi nyaya iri pachena iyi nyaya iri pachena asi unozoshamisa kuti ivo pavanozonotaura uku iwo unachaunozwa unonzwa uraichozokuudzai uchazondiudza rii ndini matsangamira
ya pakaoma
avataure tokuti vanhu vari ikokoko ivo vari kungoti chinhu chinonetsa kuti ndikadzingwa basa handiwanotisi chinonetsa kuti ninditore mumiririri wangu ndiinde naye pakambani ndopuwa wangu kana mabenefit chii chinonetsa
aiwa ndokushanduka kwaita mamiriro ezvinhu saka vakawanda vari kuchema tinotenda zvikuru mai munyaradzi tiaramba
tiavo kuramba vachitimirira because vanhu vazhinji unenge uchivaudza kuti unobhadhara mari uchisubscribe asi kana wazopinda munyatwa havana chavanokubatsira nacho totongotendedu kuti purezident vataura kuti ipai vashandi mari ameno dei zvachiiswa semutemo kuti ipai vashandi mari zvaiswa mutemo kuti munoziva foreign currency dziri kuwedzera ka dzichingodhura because dimandi yevanhu vada unotenga kunze inenge yawanda kana vakadzikisa mapuraizi hurumende ikakontrora mapuraizi hapana unotenga foreign currency inodhura zvinhu zvese zvinoramba zvakadzika
aiwa tinotenda zvikuru ama yemunyaradzi
aiwa maita henyu
tinotenda Chris that's our second caller maya munyaradzi from Beatrice in Zimbabwe. She's comparing the previous government, the Smith government. She says during Smith regime, workers were considered as valuable assets because if you have a dispute at work, there were offices where you can go and report and then the issues be discussed or solved. But she says today you can still have those offices, go and report, but they will just tell you, we'll call you after meeting with the office, I mean with the with your employers. Mm-hmm. And she suspects that money changes hands there. Yes.
Yeah, that's how sad the situation has become.
So we can bring in it to Patrick to say. So zvizva mungataurawo tichitarisa mashoko ese ataurwa nevamwe aya mukoma Patrick.
Mashoko ese ataurwa nevamwe aya aiwa ndinotenda vari kutaura chaizvo nhau yakanaka chaizvo nhau yemachokwadi iyoyo. Nekuti tine dzimwe hama dzedu dziri kumboa ikokoko dziri kuseenza ikokoko ukavafonera uchitaura navo unongonzwa kuti munhu kana paine paari kushanda ipapo hatina option nyange akapuhwa mari shoma akadii anongoitonga kuti hapana chekutaita because vana vanda kudya vana vandaenda kuchikoro taimbotoo tiri kunoku tinovabatsirawo but manje zvino nesituation yatainayo kunoku haa situation yacho yakaoma nekuti haa takutongosenza takabatira hora mumaoko fanikese basa redu kunyanya basa redu rekutirayira basa rekutirayira ndoranesa nekuti vari kuvhara mapoti ese munanaricas day umomo musoweso ndounoyo vanga vakavhara pabika maresteti apa pakatozova mahelicopta chaiwo kuzodzinga vanhu vanga vapwanya pwanya marori ipapa panga tomugwagwa achifamba haa muforena havasi kumuda muforena havasi kumuda haa havasi kumuda timunhu amubaba timunhu amutaimu
ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru mukoma hatiziva kuti muchakasununga here kuramba ini muri pachirongwa kana kuti maada kuti tikununurei
aiwa haa ndakasununguka kana muchida munondiponera munondibata ndiripo ndakasununguka
ha kana iye zvinoizvi kana muchakasununguka henyu kana muchakasununga henyu muchida kuti munge muchiramba muripo tinogona kumboramba tichichovha nemi
ndichenda ndiripo baba ndiripo
aiwa thank you so much Chris that's mukoma Richard is saying mukoma Patrick is available. I thought he was only available for 20 minutes or so, but he's saying he's comfortable. Yes.
No, that's good. That's good. So, Mr. Makuaza, okay, we'll come back to you, Mr. Makuaza. Just please stay on the line. We have a caller, Jonga.
Hey, Magadi.
Ndipo makadinga manhanda ari kutaura munofara
here? Ah, vamanhanda nhasi mbotangai nekukuluma nokuti mukona kuti vaviri vatatu vataura vese varongotaura. Ini ndoda kuti timbokuluma.
Mande atakala
kukwa. Unjani mnumzani?
Hai, kulungile baba. Eitu mpaka tikolize as of now kunzima madoda ukuthi abantu bajabule. Ngoba ilizwe alingalungi. Imali ayikho ekhaya. Imali izinyo ukuthi ama industry ahambe kahle ayikho. Okwamanje wonke umuntu uyasebenza. Imali siyithola yona ingena phakathi kwezandleni iyafika ifike ingena phakathi komlomo. Ndisebenzela ukuthi akusekho isikhathi sifanana lesi sakudala ukuthi ziyasebenza ukwazi ukubhenka imali kuzokwazi ukuthi no le mali le niyibhenka minyaka wonke sengifuna ukuyisebenzisa manje ukuthi nithenge inkomo uyithenge imoto whatever isikhathi lesi sesidlulile. Ngisakhumbula kahle kahle ngiyangizwa yini kahle
yayi siyakuzwa ungaqhubekela phambili.
Okay, ngisakhumbula kahle nginaemunye i-friend yami uhlala lapho inamerika ongitshela uthi yena uyabona nawu i-government ingena phakathi kokukhulumisana nokuqhabangana ne-America. Nawu amazinyo lawa ngiyakutshela nje ukuthi i-America vele the moment ithi yona ifaka ama-sanctions alisekho ilizwe lizobambisana neZimbabwe. Ngamphikisa mina ngathi usho kanje angiboni ukuthi kuzoba lula lokho. Namhlanje ngibona ukuthi kulula kakhulu. Ngisho njalo ukuthi whatever America could say today, and we can stop it. No matter we can try our best, the threat will remain the same. Already we see the situation in Venezuela, in which the American authority, or should I say the government, is denying Nicolas Maduro and to say Maduro is illegitimate, is not a legitimate leader who is needed by the people of Venezuela. And therefore the noise is too much with the people of Venezuela. Some, this afternoon, we discussed that about 3 million already left the country. Italy is the same in Zimbabwe. Plus or minus 3 to 4 million are outside the country. Why? Because we are trying to help our people back home with the little that we get outside, which is why sometimes whatever we are doing outside, we've got no choice. We don't have the right that equally as those who are within the, that country, and should I say, possibly you are there in America, the right that the American people are enjoying might be different from yours. That you might need to have as well. So, ndakatarisana hangu nematambudziko iwayo. Ndopaya pandinombotsikana ndakutaura vajunga ndichiti kudai nenyama inotodawo kuti pamwe kudai sipachedu chimbobatana. Nekuti kana America yatangidza kutaura mashoko kuti zvakati nezvakati, iyo zvinotigere mune South Africa. Tinotambudzwa zvikuru zvimwe zvekuti
zvinongoti gaga vamanhanda paita vateereri vaviri.
Okay, regegaiwo ndichiti hangu hai ndinotenda nemukana wandawana bati kuda ngatimbokurudziraivo vanhu nehurumende yedu kuti ngavatirangarire tigogona kubata pamwe chete kuda pamwe nyika yedu tingaisa panene stage. Tombomira kupopotedza nezimake zvemukepon fighting, we are nowhere to go honestly.
Thank you so much, Mr. Mananda. We have a caller. Vamu Kenya, rambaya njimuri paru. Naratino yako wa muri Israel. Rekai tungonzo kamuterera aliku DRC. Hello?
Hello, Maradi.
Takasimba, ndia ni hapo?
Ni Ezekiel Mutandwa, DRC driver.
Mutandwa. Ezekiel Mutandwa, tinotenda mukoma asi nare nyirikita ichimbodimuka saka muri truck driver.
South Africa tinge takundikana kuwana vanotibatsira. Hurumende yakanga iriko kare yava Robert Mugabe inenge yakambokupanga penisi. Vati iye zvinoizvi kuti tichiwana sapoti pamapenisi iwayo kana maambasada arimwe munyika kana kuti hahamo yekutaurawo nezveupenyu hwatiinahwo hwekutodwa. Hurumende chairo yeSouth Africa ukanzwa president wacho achikurukura angozvitaura kwenguva iyoyo asi hapana echinhu inenge ichiitwa mukati menyika. Tienda kune dzimwe nyika zvose zvimwe zvinenge zvichiitika mukati medzimwe nyika zvakafanana nekuurawa kuvanhu zvinokurukurwa nesimba. Hati kuurawa kwemuzimbabwe musouth africa kunogona kuitika every day but haumbozvinzwa paintenational kuti zviri kutaurwawo kuti zvipatsirike tichione kurarama mazviri nekuti paizvino kana tikati tinoenda kumusha hatichina chatiri kuenda kunobata. Iwaya marota tiri kugeza ese akabuda muzimbabwe akandorejista musouth africa haatokwanisa kuuya kuzimbabwe ari kuenda kunorejista botswana zambia ndekongo yacho isusu hatisi kutenderwa kuzobata motikari dzemaforeins ese hatiri kutaura nezvawara saka hatina batsiro yatiri kukwanisa kuwana kuhurumende one touya pasecurity kwacho kwatiri kusenza hatiri kukwanisa kuwana kana any security mapurisa ikoko chaiwo unoatakwa mapurisa akakutarisa kuna isusu. We don't even understand kuti after waatakwa iwewe ndo pavanozouya kuzotora iwewo wakuvara asi vamukuvadzi vacherekedza vachienda. Tiri dambudziko mukomana kuti hatisi kuwana pekuripota chaiko chaiko kuti tinosaripota papi nekuda kwedambudziko riri munyika kuti hatikwanisi kuendesa mwana wechikoro nekuda kwekuti munyika medu chaimo chaimo hamuna chaunokwanisa kuwana. Kurima kwacho chaiko chaiko kunorima munhu kana uine zvekurimisa.
Thank you mukoma.
Kuti uwane fertilizer yacho unoiwanika urime.
Aiwa zvinhu zvakaoma saka tichingotika tichikurukura kudai tichirowana masoro dzimwe nguva tinogona kubuda nesolution.
Ichokwadi ndosaka tiri kuda kuedza kuti penyini kana muri kunze kwenyika muchiburita zvamuri kuita izvi panogona kuzoimbwawo solution inowanika. Ngatibatsirizeiwonepaekutidambudziko munyika here kuti tingabva taita maenemies here dho africa kana kuti dho world.
Aiwa tinotenda tinotenda zvikuru mukoma. Regai tinzwe kuna vacosta mukenya igweta timbonzwawo kuti vanoona sei zvichemo zvavo zvichitaurwa nevamwe izvi vamukenya.
Alright.
Hello, Mr. Mukenya, are you still there?
Ini ndiri kukunzwai, muri kundinzwa here?
Takukunzwai manje. Ndandichida kuti musati mataura henyu kuti munoona sei pane zvaa zvichitaurwa nevanhu. Amai veku Beatrice vakutendai kuti mashoko amataura vawirirana nawo. Vasimudzawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika vakakurudzira vemakambani kuti vanga vachiongorora masalaries kana magariro nemashanduro evanhu. Maybe tingangoikanda iyo muchirungu kuti mupindure so that inonzikwa nevanhu vakati wandei. President Mnangagwa yesterday called upon employers to consider improving the conditions of services, service of their workers. Do you see companies complying with this call by President Mnangagwa, considering that all the companies or most of them are saying they are operating below par?
Well, first of all, the message from the president sounds very hollow. The first thing you need to notice is that government must create an enabling environment for industry, commerce and industry to operate. Now, when commerce and industry operate under the shadows, half their business is crooked, half of it is under the table, very little is normal. Because when we put up a bat, afloat. Business runwa on real business principles, preferably on market principles. Kana chinu chichidikom market unwana mna no chitenga pez. Asitika tanga kuita business rekuti data wana kugorara machete. Dopa mno soona manje. Vamwanu vangawaya kubuda mmabasa, maticha, mabank worker, mazwaya vaya kubuda mmabasa, wajino prefer kunotengesa current. Because ndo zwazwaya kuita mari. So chokutanga ndesho kuti icho. Government yedu iri kuwesta mari. Dai President Mnangagwa vaida kuti vanhu vavateerere. Hazvaiita kuti vahaye ndege ye $70,000 an hour yavakaita naye kuRussia nekupi kuya kuya handitika. Vamwe mahospital edu hana kana ambulance chaiwo hana mushonga. Vamnangagwa vaigona kuderu vakahaya section yese. Yendeke kuitira security vofamba neordinary plane, votenga matiketi anokwanisa security yavo, that would have cost him less than $300,000. Pane kubhadhara $25 million yekuti vakwire ndege, a luxury. Ndege yacho ukaiona zvayakaita, ungatoti imwe resort iri kupi kwamusati mamboona. So ndopane problem ipapo, mapriorities chaiwo chaioka hatina. Kana muri kuda kuona patakaita mistake tichitora nyika government yakati iri kuda kubatana nevasevenzi mukaitarisa ZCTU ZCTU nevasevenzi ndovakaita the bulk yekuvhotera zano even more than my youth brigade vave kutonga ava asi government payakatanga kuda kuita zvechisimba zviya zviya zvokuti isusu hatibudi pachinzvimbo ndokubva vatanga manje kukonana nevasevenzi kukonana nevasevenzi kuya kwavakaita manje ndokwakaita kuti kupe maemployers manyemwe ekuita zvavanoda nevasevenzi nokuti vanhu vamaemployers the employers were now the people who had money and the government was looking for people who had money so apparently the government has sometimes teamed up with employers against workers if you see the ugly divorce that happened between ZANU-PF and the government on one hand, in ZCTU, you know, it was worse than a husband and wife divorcing because kwakaita kumarana nekuita sei, and right now ZCTU and the workers are the major victims of the government brutality. So if you see if an employer is observing how easily workers are brutalized by the government, an employer will begin to think Thank that an employee is nothing. I can abuse him and I can get away with it.
Thank you, Mkoma. Ramba enyumuri parunare wa Mkenya. Kana mchaka sunu mkuka asika na makuda utitiza. Tunoko na wakuri lisa hii. Asika na mchaka sunu mkuka chakato sunga zaka simba na shinda chaye chaye. Thank you. Rambai muri parunare timbotora mwa mdare wedu. Chris, I think we are now joined by Mr. Cassius J. Manampof.
Nomzana Mpof.
Leo baba
njani? Hayi siyaphila. Kunje bekunjani eSouth Africa lamhlanje? Balidlale njani ilanga usuku lwa lamhlanje? Balunanze njani aba izisebenzi?
Hayi, leli belilanga elikhulu kakhulu eSouth Africa lapha ngoba bayiqhakathisa kakhulu. Njalo njengoba kuba kumokhetho oluzayo kulizike ezayo eSouth Africa lapha. Leli langa namhla amabandla ezombusazwe zonke akhankasayo azaphaphela ukhetho abi 73 bakampeni sokuma kuMay Day celebration ezenzakala bekula amabandla athile ahlanganisa i-ANC lapho ebikhona ngezisebenzi nabo-DA nabedebedi zabo-EFF so lilanga ebelilanga abalinanze ngendlela ephezulu kakhulu lilanga elikhulu kakhulu ku-South Africa kaphilanga bezisebenzi
Ye manje ubona njani impilo yezisebenzi khona ngapho nxa uqathanisa le ekhaya ikakhulu lina elisuka ekhaya lisiyadinga amadlelo aluhlaza ungathini impilo ingcono yini kule khaya
ya impilo elapha ingcono kulekhaya kakhulu ngokubona kwethu thina esingathi futhi ngoba siyenelisa ukuthi sisize abantu abasekhaya njalo lapha kusesemila ukuthi ma uthole imali ma ungakusebenzile uneqiniso ukuthi uzohola kuthele lapho esekuzekhaya ngoba ekhaya sise abantu bayasebenza abanye babezinyanga ezithile imali kabazazi bayavuka bayemsebenzini abaholiswa lapha umumo wenoto noma ungamanga kahle lokhana awukhazela abantu abaningi kodwa-ke asikhathini esimeni sokuthi izisebenzisebenzele into ezingayiboniyo zisebenzele amahhala ma usebenzile nesiqhethi ukuthi uzokhona so kodwa okwamanje into lasizikhakhathi izikhompyutha sezimapha hhayi lapha usesengingana kakhulu kakhulu noba nje kulamasayizi akhona esiwabonayo ukuthi hayi ikhonomi yangikhona layo ngathi iyashaka ayikho stable ngoba le rand ibonakala mabe siyikhompeya namanye ama-currency anjabo i-US dollar liyaphezulu liphinde lehle liya ngamandla kodwa sengibona kakhulu masikhompeya le period yaseZimbabwe.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ungani kungafika yini isibanga esinjalo ekhaya kusukana kumbe singathi kunyanga ezilandelayo kugcine kuphose ukufanana lanxa kungazoze kufanane njengoba ekhaya konakale kakhulu kodwa kulesikhathi obona ungani kuzasondela yini ukufanana?
Hayi kungasondela kodwa kungaba isikhathi eside ngoba abantu base-South Africa bona bonke bazama ukuba responsible ngoba makhangela amabandla ezombusazayo e-South Africa lapha bazama ukwenza into zonke zibe izinto ezisabasobala into eze-corruption bayalikhona kodwa bayayilisa lokhana ukusobala unlike ekhaya i-P F ibulele i-economy ngoba ibingenachallenge kuba nesikhathi ukuthi iparlamenti le-P F basuke baye iparlamenti bayelala kungathethezabuto lapho iparlamenti kuyasetshenzwa kuye-transparent enye-serious akulala kunamntu ngampela ejile e-South Africa noma abantu ababheka i-T V ebheka i-parlamentary reception ngoba iyanti uba live ku-T V nawe ma ungabe ugayela i-T V ngabona ukuthi iparlamenti ebhizi bazama azokho indlela ukuthi balungisisa into zabo ngendlela entsha ngokutshela iqiniso ngokutholana lapho kubhangese khona nabaphamahlele bevuma so isimo siyesi singawa esomnoto sikefuna kodwa angeke sulukeizibat kuyathatha iminyaka eminingi kakhulu umsethukezaisimosami ngane thileyo ukuthi bengenatransparency kwengenamntu okuza omunye kwengenamntu okhuza omunye kubanto bekutshekonisa abathenti bazabafinte nopresident upresident la angenofuthi nalale bamkhenzele ezikwameni zakhe so lokhu ngatiphatheka kakukho kathesi bathinkingesiiphaziphezo.
Hayi kuyozwakala ungabamba nje kancane nje sizakhuluma la kathesi sixoxele abanye ke
tomakwakuna vamakwaza mukoma makwaza ndofunga mukangoti dimu kuti zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa kuvashandi vari kunze kwenyika zvikuru zvichatisa musouth africa mamuri
inini ndangoti nesitsiso yatiri kurarama izi tatomasoja ozozimtiwa sikari wemaroyezi akutoradza kuti basa ratakutoita ratore chikomuredi kari tatova nacomuredi akutotoo katinodzokera kuchatiita kutoenza nacomuredi zekuti situation dzacho dzatiri kusangana nadzo munomu murongozinzi pane vari kutaura kuti dzakaoma masenzero acho atinoita unosenza kunge mhuka chaiwo 24 hours uri mutango muchisvika kwao basa kwacho naikoko murungu anenge achitokuudza kuti hausati wanoita senza vanozoziva kuti vanhu vekuzimbabwe anovasenzesa kusvika vamusenzesa kusvika aita zvakadaro saka taingoti dai mutemo yacho wagonawo kutichengetedze wekuti maawa atinosenza wa achitarisweo kunzi tasenza maawa zvakadii maconditions atiri kusenza akanaka here kuno kwakuna kunzi conditions inongosenzeswa madiro avo varungu vacho saka ndozvirinyaya kutibata munyika munomu saka munomava kupindura manje aizozizi manje munomava kuti vavatere manje vavaemploye makambani umu tiri kuvaneta bcause masenzesero avanga vachitiita nemari dzavanga vachitibhadhara isisi manje ave munomava zvezvino manje bcause anonga kuda kusenzeswa zvipamutemo kuno hatina holiday hatina christmas hatina nyere hatina chii tinongosenza chete ukada kuti hanzi nhasi workers day rwanzoza dayri kuzimbabwe kuno chete kuno kana vari kunoga urikuita south african nofanira kutongosenza saka tiri kutosenza honapa ndatongobatwa honapa nekuti kunyika kwacho hakuna kunaka saka titongoshinga tiri kunoo kusvika kumba kwacho kwanaka kana kuchati kwanakao
ameno pamwa mwaja tozino muno mwa ndi aje magadire zakatomera zakatomera kugoda kubokana kubokana pamwe tembo chinjo mare vanire
ndizvozvo aiwa tinotenda mukoma hanzi kushinga kunounzawo muchero inonaka saka motomboshinga sezvamataura izvozvo. Thank you so much, Chris.
Yes, Jonga, let's go back to Mr. Cassius Jesus Manampofu. Mr. Mpofu, what do you make of the rights, the workers' rights in South Africa compared to Zimbabwe, especially when you look at those rights as someone who has worked in Zimbabwe and now in South Africa? What's the comparison?
Yeah, I think in South Africa, yeah, there's still a problem of, I mean, if we are talking about the workers' rights, there are some employers who are still not following the laid down laws when it comes to employment. They are some are underpaying their workers, some are harassing their workers, some are doing a lot of bad things in treating their workers, especially, I have to be honest, especially the Indian community and the other foreign-owned companies. They are not adhering to South African rules concerning the labor laws. And again, like Zimbabwe, when I was working in Zimbabwe, I was a trade unionist myself under National Nigerian Workers Union in the state. We used to visit companies, we used to do a lot of things. So the workers' rights there, we I think, compared with the level of Africa. I think that time in Zimbabwe, everything was right. It was also high standard. Unlike here, there's a problem. We are facing a lot of challenges in industry. Some of these employees are not even supplying their workers with the safety clothes and things like that. So there is a problem quite a lot. Though the unions, there are a lot of unions, they are trying their best to solve that problem. But it's a big challenge that the workers are facing in South Africa.
Mm-hmm. So in other words, are you saying that COSATU is not as powerful as the ZCTU?
I think comparing with ZCTU before now, because now ZCTU is weak because there are no more people working like it before. Comparing this current situation in South Africa here, which is about the situation in the 90s, I think in the COSATU, it might be said to be weaker than the Zimbabwe Congress of in the 90s and early 2000s. Yes, they are doing a good job, and they to make letters in South Africa. The COSATU itself is busy integrating. There was NOMSA, which was the biggest affiliate of COSATU. They were chaired by COSATU. They are no longer members of COSATU. Also, the other leadership of COSATU, like the former leaders of COSATU, like Valiz Mavavi, they formed their trade union also. People like the former president of COSATU, who is now a member of parliament for COPO, this one is, I'm forgetting his name, I'm talking about it. They've also left the union. So now the union is not showing any kind of getting stronger. Yes, they are trying, but it's not as strong as it should be. Because if you've got a lot of members, and remember, NOMSA was the biggest affiliate of COSATU, representing mine workers and steel workers. And now, when you look at mine workers, there is AMCO, which is also a workers' rep in mine industry, which has caused a lot of suffering, like the Marikana massacre, the Niwazu, and the strike, which led to the death of 34 miners and the other people, I mean, which was dead. So I think COSATU is not as strong as ZCTU in those days. And now ZCTU, I'm not quite sure how they are working, but I think they are weaker now because there are no people, the workforce, the members, and things like that is no longer as big as it was before. I think there are big challenges in Africa. The other thing is some of the labor unions in Africa here are just winning the workers, where they are taking advantage of the vulnerability of the workers
pain to the representing workers, while at the same time, they are also exploiting workers. People are members, they don't get good representation when it comes to cases, court cases, labor cases, and things like that.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Hey, Tons, wakuna, okay. Mr. Mkinya. Mr. Mkinya, do you agree with Mr. Mpofu on the comparisons he is making between the past ZCTU, the present ZCTU, the past COSATU, and the present COSATU, and between ZCTU and COSATU?
Yes. What I noticed is that ZCTU started and stayed strong for a fairly long time, I think into the late 80s. And the reason why it stayed strong, if you remember, I mentioned earlier that the colonial government left a huge cake, and foreign aid and all the assistance we got after independence, it gave a wrong impression that there was a lot of money. At that time, there was very little conflict between the government and the workers. So because of that, the government was prepared to give the workers a lot of rights, and this is what made the ZCTU very strong. But it got strong on the false premises that the government was interested in promoting workers' rights. It didn't promote workers' rights. There was just no conflict because the conditions were such that there was very little conflict between the government and the workers represented by ZCTU. So when conflict started, the government started systematically decimating the powers of the ZCTU. And the other natural problem that happened to ZCTU is very simple. When there are too many workers chasing very few jobs, the workers tend to give up some of their rights for the simple reason that they want to stay on the job. You know, they would rather be fired because an employer raised something, not get them fired because they've tried to assert probably a right that they could do away with, because they'll be weighing whether to stay on the job and take a little abuse or stand up for your rights and lose the job altogether. So having said that, let's go to South Africa now. COSATU, the way I saw COSATU, it was very powerful during the apartheid regime's day. It was very instrumental. If you see, the war that took place in Zimbabwe was more intense than the liberation war that took in South Africa. My observation during those times is that actually the power of crippling the industry was more powerful actually than the power of the gun is. Things developed. So what I seem to see now in the South African situation is that, like most African governments, they've repeated the mistakes that all the other independent governments in Southern Africa made. Remember, Zambia made its mistakes and the current went wild. Zimbabwe took it to greater heights, and South Africa is following exactly the same way. Now, you have seen recently that South Africa, the workers ditched the ANC, COSATU, ditched the ANC for, because of disagreement in politics. And because of that reason now, the workers in COSATU have been broken into all the different small political parties that we have, which we didn't have for a long time in Zimbabwe when it was a virtual one-party state. So in terms of the workers being broken and following different parties and the different tribes in South Africa, COSATU does not wield as much power, perhaps, as the ZCTU had. And then you also realize that in Zimbabwe, there was almost total, destruction of the white power base, including their economic strongholds.
Thank you.
In South Africa, they haven't touched the white power and their strongholds over commerce and industry at all.
Thank you so much, Mkoma. Tons, Gakuna, Mr. Mpofu, your last word.
Mr. Mpofu?
There's a lot of work that needs to be done when it comes to workers' rights in South Africa.
That I said earlier on, that there is a lot of things, there are a lot of things that are not going well.
Mr. Mpofu, unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. We'll call you some other time. Thank you so much. That was Mr. Cassius J. Zimana Mpofu. We also heard from Patrick Makuaza and Mr. Chamaneka Costa Mkinya. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.